Vakawanda kubva kumativi mana enyika vanoti vanofara chose nebasa ririkuitwa neStudio 7 sezvo ichivapa nhau dzisina divira dzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti nepfenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mufava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 inepfenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzikwa zvakanaka chose kudarika nepfenyuro dzemuno.
Nepfenyuro yeStudio 7 ndingatito nepfenyuro yasara yaikuterwa ne1 kunyange maramba pfungwe muchidzi makaoma hapindi here kuti inotaura nawo sezvazviri zvichisiyana nemamwe manepfenyuro avo akafanana na Radio Zimbabwe nekuti havataure chokwadi nguva zhinji yese. Zvimwe zvezvimwe zvezvinoitika zvinobata nokurwadza wanoramba vachiti hazvina kunge zviriko, asi nepfenyuro yeStudio 7 inotaura zvazviri.
Vamufava vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirirwa nekunyimwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kugutu south vajeffrey stange mare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo nepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi.
Zvenhepfenyuro yakanaka yakasungukira munhu wose uye inobudisa zvese zvimene zviri pachena pasina kuvanzika
Mumwe anoita zvemitambo yemumaterevhizheni achigara kuEpworth vaprosper ngomashi vanoti Studio 7 iri kuburisa nhau dzakasiyana nedzimwe nepfenyuro dzese uye inofanira kupiwa mikana wekuita basa rayo pachena muzimbabwe.
Imwe nepfenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufako semudare National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepfenyura uyewo inoendesa nhau pasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maredhiyo anonatsobata Studio 7 vachiti maredhiyo mazhinji munyika haabati nepfenyuro iyi.
Nokuti mukatarisa maredhiyo mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana purogiramu isati yadi yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro ende tinotokumbira kuti dai vanga vaisa kana maripota akawanda kwese kwese kuitira zvinhu zvidi zvibatifanike kunyanyanya takuenda kumaelectrics saizvozvo.
Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka inofanirawo kupinda mumaruwa sezvo ichinyanya kuburisa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndinofunga kuti ndinofanira kuenda kumamwe maruva ndainyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare, asi zvinenge zvichiitika lese kunana Mutoko kunana Nyamapanda handizvoone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporting kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert kuti vanoti Studio 7 inepfenyuro yevanhu uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruwa nemunzvimbo dzese munyika.
Ini totoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaGutsuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba unotodzwa vanhu vachipfunza kuti vakuti takakudzwai paStudio 7 uri mukati nechakasara pasi kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weMDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai avo vanoti dai Studio 7 yatepfenyura nemitauro yese inotaurwa muZimbabwe.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita seivavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kunana Maripati, kunana Chikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Asi mumiriri wemakonde muNational Assembly vaKindness Paradza veZanu PF vanoti nepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Isu tirikuona kuti muri kungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwe nemutemo, kuti muri kungoramba muchingotumira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuAmerica ikoko sezvandakambotaura zviya zviya. Onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo. Iye zvino pari zvino tinokuteererai, vanhu vanokuteerera ende tinotaura nemi, asi zvamuri kuita hazvizi pamutemo. Saka onai kuti nepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepa nhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pet Sairo anyavanoti Studio 7 iri kupa chitsvambe kune fenyuro dzese dziri munyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Ruhanya vanoti hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isi tinoda kodzero dzevanhu. Studio 7 inotaura zvekodzero dzevanhu. Zvatati akunzwa kuti vakazwere vanga vakinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isi hatidi munyika inoita izvozvo kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvinhu zvakaita seizvozvo. Kana munhu akaresva, munhu anofanira kutaurwa naye zvakanaka, vanhu vachinzwisisana. Studio 7 inopa mukana. Mavoices ose wa asi hurumende haitodi kutoti even kana vakazwere vatotaurwa nezvavo. Ndosaka muchiona muHerald. Kazikuere. Zvinoita kuti nyika ino problem yemunyika muno ndikazikuere. Aiwa zve. Problem yeZimbabwe hazikazikuere.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vatavani moyo vanoti Studio 7 iri kubudirira uye iri kuita mukurumbira nekuti inoburitsa nyaya dzinofarirwa neveruzhinji. Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo pave nenhepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nhepfenyuro idzi hadzina kunyanyosiyana nenhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa marezinesi vari mubato riri muhurumende reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.